Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Russia inofanirwa kuita zvakawanda pajekerere ichisima upfumi hwayo muZimbabwe, izvo zvinozoita kuti vanhu vakawanda vaite ruzivo rwakadzama pazvirongwa zveRussia muZimbabwe. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF kuBritain, vamasimba mavaza vanoti mabasa eupfumi pakati peZimbabwe neRussia anoyemurika. Kunyange hazvo Russia yakaremerwa nehondo yayakatanga muUkraine pamwe nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzokumadeuka.
Kuona shamwari inokubatsira iyo yakaremerwa zvoreva kuti ndiyo shamwari chaiyo. Shamwari munhamo inokusimudza, inokutumbura munzwa kana uchinge wabayiwa.
Vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvinoshamisa kuti sei makambani ekuRussia asina chido nekusima mari yakawanda muZimbabwe umo mine mikana yakawanda yekuita izvi.
Hatinyanyi kunzwa nezvavo when it comes to even my economic issues kana even my issues of political strategy or whatever. Hatinzwi nyaya dzakawanda dzemaRussians, vatiri kunyanya kunzwa nezvavo maChina.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kukambani yehurumende inokwezva mabhizimisi ekunze kuti azosima mari munyika yeZimbabwe Investment Development Agency kana kuti ZIDA. Asi mukuru weZIDA vatapadzwa chinhamo vachinyora mugwaro ravo rekutanga kwegore rino. Vanoti gore rapfuura Zimbabwe yakakwanisa kukwezva makambani ekuRussia ayo akasima miriyoni yemadhora ekuAmerica ine zviuru mazana maviri zvemadhora $1.2 million. Vanotiwo mumwedzi mina yekutanga kwegore rino makambani ekuRussia akasima mamiriyoni gumi nemaviri ezviuru namazana maviri zvemadhora ekuAmerica muZimbabwe $12.8 million. Vachinhamo vanoti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino China ine makambani makumi mapfumbamwe nemaviri akatanga mabhizimisi ane upfumi hunosvika mazana maviri nemakumi masere nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica. Vanoti mari iyi ishoma zvichienzaniswa neupfumi hunodarika mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica hwakadyarwa nemakambani ekuChina makumi manomwe nemaviri nguva imwe chete yegore rapera. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMabela Sikumalo vanoti Zimbabwe inofanira kutarisisa ukama hwayo neRussia kuti hubatsire nyika munyaya dzeupfumi.
Takatarisa kuRussia, hapana zvizhinji zvavachiri kuita sezvaiitika mumasure ichiri nguva yehondo. Saka izvozvo zvinofanirwa kuti zvitibatsire kana tichienda mberi, nekuti pari zvino Russia tisingadi kurova imbwa takaviga mupini. Hapana hayo zvizhinji zvairi kutibatsira maringe nenyaya yebudiriro muno muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzipa vanoti ukama hweZimbabwe neRussia hwakasimbira pamuromo chete.
Ukama hweZimbabwe neRussia dai hwapfuurira mberi hwabva pamuromo huonekwe kuti unoti ii hama dzedu dzoda kushanda nesu dzichitibatsirawo pane zvinooneka zvinobatika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vachirwira kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo amai Abigail Mupambi vanoti Zimbabwe inofanira kutora mukana wekunaka kweukama hwayo neRussia mukusimudzira upfumi hwayo sezvo Russia iri nyika yakabudirira chose.
Gepu riri pakati peRussia neZimbabwe takatarisana nezveupfumi aiwa rinenge richida kuti rivharike kana neimwe nzira ritaridze kuti tine model kana tine chiratidzo chatinacho paushamwari neRussia.
Muna 2014 Russia neZimbabwe dzakasainirana chibvumirano chokuti makambani kubva kunyika mbiri idzi azoita mushandira pamwe pakuchera platinum kuDawendale muchirongwa chaikosha mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica. Asi hapana ari kuda kutaura pamusoro pechirongwa ichi kuti chava papi, kunyange hazvo zviri pachena kuti chakapfugama chisati chamira. Mamwe makambani ekuRussia ari muZimbabwe anosanganisira Aurosa iyo inochera mangoda pamwe neEcrosort inogadzira fertilizer. Kambani yeRussia munyaya dzeatomic energy yeRosatom yakanyoreranawo chibvumirano neZimbabwe muna 2023 zvekushandisa zviri pamwero uye murunyararo zvigadzirwa zveatomic energy. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasenokov sezvo vashandi vepamuzinda weRussia vange vasiri kudayira nhare uye vasinawo kupindura mibvunzo yedu. Asi vaKrasenokov vakaudza bepanhau reThe Herald gore rapera kuti nyika yavo ichamira neurongwa hwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa hwekuvandudza upfumi hwenyika asipe chirongwa chevision 2030 vaChris Onokov vakati ukama weZimbabwe neRussia ruri kuramba ruchikura nguva dzose uye nyika mbiri idzi dziri kuita mushandira pamwe muzvisungo zveUnited Nations. Ambassador Chris Onokov vakatiwo Russia iri kubatsirawo Zimbabwe munyaya dzeutano uye sangano renhau rekuRussia reRussia News Agency TASS rakatovhura muzinda waro muHarare senzira yekusimudzira nekukwenenzvera kuburitswa kwenyaya dzinobata Zimbabwe neRussia. Nyika mbiri idzi dzakatanga kudyidzana panguva yehondo yerusununguko apo Russia yaibatsira nezvombo pamwe nekudzidzisa varwiri vehondo yerusununguko pamwe nekuvapa chikafu nezvekupfeka. Pakatanga hondo yeRussia muUkraine, vamunangagwa vakabuda pachena kuti vaitsigira Russia, izvo zvakapa kuti Russia ipe Zimbabwe pachena gore rapera fotereza negorosi pamusoro pezvombo nezvimwe. Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe mazana mana zviri kudzidza kuRussia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.